manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 25/2022 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Matsisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine. Uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine vabude mumisha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzeby-election kwamutare neRusape. Vanotevera nabvu munyika vopa maonero akasiyana padanho reFIFA rekungomisa zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe kukwikwidza mumitambo yenhabvu yepasi rose. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Matsisi vanoudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo uchangopera muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita mabhizimusi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
VaMatsisi vataura mashoko anhasi vachivhara musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission wechitatu uyo akatanga nemuvhuno wesvondo rino kutaridza kuti Zimbabwe neBotswana ishamwari dzemandorokwati. VaMatsisi vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichibatsira Zimbabwe kuti ibve mumadhaka mairi vachiti kutsvakwa ndebvu varume vanodzimurana.
The market women and men of Zimbabwe must find peace and effortlessness in crossing the border to trade in Botswana and vice versa.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza mwana weZimbabwe chinorwadzawo vagari veBotswana nokuti nyika mbiri idzi dzakabvira kare dzichidyidzana kubva munguva yehondo.
What you feel as pain language in Zimbabwe, we feel every bit of it.
Vana veZimbabwe anotambudzawo vagari veBotswana.
Vachitaura apa kuvharwa kwemusangano mumwe cheteyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vatenda Botswana nekuramba yakamira semusambangwaina mukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani.
Zimbabwe
isu muZimbabwe tinozvibudza chaizvo kushamwari pakati peBotswana neZimbabwe kurama kwakufe.
Vachitaura pamusangano wechimakumi manomwe nenanhatu weUnited Nations General Assembly muNew York gore rakapera. VaMatsisi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani zvakafanira kubviswa. Mutungamiri weZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati mashoko avaMatsisi anofadza kwazvo nekuti vanotenga nekutengesa vanogara vachioneswa moto pamabhodha.
Zvima cross border trader tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancis Town muBotswana vaThomas Musengwa vaudza Studio 7 kuti kusashungurudzwa kwevanhu pamabhodha kuchaita kuti vanhu vasashandise nzira dzemusango. Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vatarisai Musemwa vati zviri kutaurwa izvi zvikazadzikiswa kutenga nekutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuchakura zvakapetwa. Zvichakadaro Zimbabwe neBotswana dzapeta musangano uyu nekusainirana zvibvumirano gumi pamusoro pezvimwe makumi maviri zvadzakanyorerana pamusangano wakaitwa muna 2020. Zvimwe zvezvibvumirano zvasainiranwa izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kushandidzana mune zvekushanya, kurima nekupfuya, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini shingirai madondo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba kuUkraine, muzvare Melissa Churuvira, vanoti zvinhu zvaita manyamamire nerongo muguta reVinnytsia, umo vakamirira mabhazi ekuti vabude muUkraine vaende kunyika yePoland kune runyararo. Muzvare Churuvira vanoti bhazi ranga richifanirwa kuvatakura ivo nevamwe vari pachikoro pavo vanove zvizvarwa zveZimbabwe rakanzurwa uye pari zvino vachiri vakamirira kuti vanzwe kuti vachafamba sei. Muzinda weZimbabwe uri muBerlin kuGermany unonzi uri kuronga kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvibude uye zvozopiwa rubatsiro rwekudzokera kumusha, kunyange hazvo vamwe vadzidzi vari kusarudza kugara munyika iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita huru kurona muzvare Churuvira kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndiri muVinnytsia. Kusiti kwandiri vamwe vanhu vari kumuvha vari kubuda achienda kune mamwe macities, and then vamwewo semastudents saizvozvi takangogara takamirira kuti tiwane help, because help yaichi yatiri kuwana ndeyekuti tiri kufanira kuenda kuPoland, but kuPoland hatisi kukwanisa kuenda because hatina transport. Matransport systems yese avhara, hakuna matrain kana machi ari kufamba, and then mune mamwe mashops chikafu chapera, macredit cards haachashandi, vanhu kwautomira queue yekuti muende pamaATM, but maATM acho vanhu mune makazara, ende unoenda kana 4-5 maesanhasi usina kuwana mari. So situation iripo ndeyekuti hamheno takangomirira kuona chichi chaitika, but kune vamwe macities vanhu vari kubhombwa, so kune maexplosions, so kukaitika maexplosions kuri kuridzwa masairin, then vanhu vohwanda panonzi maunderground bunkers. Chirapo 250 Zimbabweans all over Ukraine.
Imi pari zvino matimawana here rubatsiro kubva kuhurumende?
Hurumende iri kuedza kuona kuti ingataure nemaneighboring countries kuti vatibvumidze kuti tiende kwakafanira kuPoland kana kuBelarus. Asi challenge iripo ndeyekuti pari kuda kutransport, ndo mainly challenge iripo kuti tinofanira kuwana transport. Pakauya kana mabhazi eRed Cross anotransporta vanhu city to city achivaendesa kana kuPoland kwacho, because inyange tikanzi titsvage kuti tiende kuPoland, tievacuate tiende kuPoland, hatina transport. Masystems ese like every form of transportation yavhara, mandege hakuna chiri kunetsa itransport.
Avanga vari muzvare Melissa Churuvira, chizvarwa cheZimbabwe chiri muUkraine, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari pachikoro cheVinnytsia National Medical University muguta reVinnytsia muUkraine. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzebyelection kwaMutare neRusape, uye musi wa16 Kurume riri zuva richagara dare renomination court. Mamwe makambani enharembozha anonzi akwidza mitengo yemabhanduru anoita kuti veruzhinji vakwanise kuenda padande mutande nezvikamu zvinodarika 10 kubva muzana. Izvo zviri kutsoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Kambani yehurumende NetOne yazivisa kuti yakwidza mutengo wemabhanduro anoita kuti vanoshandisa masaisai ekambani iyi kuenda pamadande mutande kana kufona vachemecheme. NetOne yazivisa nhasi mangwanani kuti yakwidza mutengo wemabhanduro kubva nhasi zvichienda mberi, uye mabhanduro aya akwidzwa nezvikamuzana kubva muzana. Zvaitwa neNetOne zvinotevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wemabhanduro aya neEconet masvondo maviri adarika, nezvikamu 50 kubva muzana. Mumwe anoshandisa nharembozha nemasaisai eNetOne, muzvare Gracious Mangava, vati kuita zvidzidzo zvavo kuchavadhurira sezvo vachishandisa nharembozha kuita zvidzidzo izvi.
Kukura kwedata kwatishungurudza isusu mastudents, because tinostudy online kana kutoshandisa Zoom. Saka kana data rakwira isusu zvinenge zvakutidhurira, hakuna umwe kwatinowana mari. Tinoexpecta kuti data ringe rakachipa kuti tikwanise kuitawo malesenzi edu.
Sachigaro wesangano revanoburitsa mashoko pa internet re online content creators of Zimbabwe Vatonio Ritsito vati kukwidzwa kwemitengo yemabhanduru kuchaita kuti vatadze kushanda zvakanaka mukuwanisa veruzhinji mashoko anobata zvakawanda muupenyu hwavo.
Izvi zvakadai zvavaita izvi zvinoita kuti basa redu rive riri basa rakaoma zvikurusa, nokuti zvinoomesa kwatiri zvikuru kuti tikwanise kunge tichibudisa mashoko edu padande mutande, uye zvakare zvinoomera veruzhinji kuti vakwanise kunge vachigadzira futi mashoko akadai iso. So taona kuti chitiko chakadai iso chinokonzera kuti kufamba kwemashoko zvakasungunuka munyika muno kuve kwakadzvinyirirwa.
Mutauriri weboka revechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vati kusvitsa mashoko avo ekutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo kuchavanetsa, sezvo vanga vachishandisa madande mutande kutaura neveruzhinji, sezvo vachiti havasi kuwaniswa mukana wokushambadzira bato ravo panhepfenyuro yeZBC pamwe nemamwe mapepanhau ehurumende.
Tinoti kukwidzwa kwedata panguva ino takatarisa nenhau dzemabyelections kuchaafekta zvikuru sei vagari kuti vanyatsokunzwisisawo nhau dzakasiyana-siyana dzinobva kuvatunhu akasiyana-siyana, idzo dzine chekuita nevanhu vachanovamiriria pasarudzo dziri kuuya dzemabyelection.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanoti hachizi chokwadi kuti vemapato anopikisa havasi kupiwa mukana wakaenzana newebato ravo pamhepo kuburikidza nenhepfenyuro nemapepanhau ehurumende.
Hapana panombonzi musangano wezanu PF unopiwa coverage kudarika mamwe mapato ezvematongerwo enyika muno. Chatinoona hedu isusu tiri kuzano PF sevaongorori vemunyaya dzezvokubudiswa nokuvigwa kwemamwe mashoko ndechekuti vanoona panobuda vamunangagwa vari kunyika dzekumadokero vachifambisa donzvo rokuti Zimbabwe idzoreredzwe mumhuri yenyika dzepasiri neyatingati international community to end isolation yanga iripo nokuda kwezvirango zvoupfumi. Voona sokuti iZanu PF iri kupiwa coverage neZBC kana kuti nemapepa nawo.
Hatina kukwanisa kutaura nevatauri vemakambani enhare mbozha kuti tinzwe kuti chii chiri kukonzera kukwidza kwavaita mitengo yemabhanduro yeinternet. Asi zvichitevera kuchema-chema kwaswera kuchiita veruzhinji nezvenyaya iyi pamadande mutande eFacebook, Twitter neWhatsApp, kambani yeNet1 yazoburitsa mashoko ichiti iri kuongorora nyaya iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika ndiko kuri kukonzera kuti makambani aya akwidze mitengo yemabhanduru.
Main cause yacho kwaziri kunyanya kubva inyaya yekushayikwa kwesimba relocal currency, ndokuri kubva nyaya yacho yese ikoko. Makambani aya aafektwa zvikuru nokuti ari prone kuma exchange rate movements. Saka iye zvine izvi mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti kana karenzi yedu yemuZimbabwe ichiluza value yayo zvichapedzera zvaitika ndezvekuti maprices ezvinhu zvakafanana nedata nezvimwe zvakadaro anotanga kukwira.
Munyori muboka revechidiki muzanu PF vatendai Chirau vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vachasvitsawo nyaya iyi kugurukota rinoona nezveumhizha hwemakombiyuta vaJenifan Muswere. Varutsitu avo vanoshanda nesangano reonline content creators of Zimbabwe vativo vachagara pasi navamuswere pamwe nePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vamuswere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro wakare neCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 5390. Vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 378 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika kubva zvatanga denda iri wave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 234,967 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 225,447 vapona. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvina nezana nemakumi matatu kana kuti 4130. Uwandu unogona kukwira nasi Manheru kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nasi. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vakwegura vanowanzokanganwikwa mumatunhu anenge aine kusagadzikana zvikuru muAfrica. Sangano rekodzero dzevanhu iri rakaburitsa gwaro nechitatu rinotarisa nezvekushungurudzwa kunosanganikwa nako nevakwegura munyika gumi neina zhinji dzemuAfrica dzine kurwisana, kubva kuMali kuenda kuEthiopia neMozambique. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuronga nhasi chishanu kudoma amai Ketanji Brown Jackson, mutongi wedare renyika, kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuve mutongi mudare reUS Supreme Court. Vaviri vanoruzivo nezvenyaya iyi vanodaro. Kudomwa kwaamai Jackson, uko kuchaitwa kumuzinda weWhite House, kuchasimudza gakava rekudoma mutongi mudare reSenate, iro rine nhengo dziri kupesana. Vagari vekunyamakati kuhurungwe vakaganurana nenzvimbo inochengeterwa mhuka vave kuchema-chema nekudyirwa kwavari kuita zvipfuwo zvavo pamwe nezvirimwa zvavo nemhuka dzesango. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanogara munzvimbo iri pamuganhu nenzvimbo inogara mhuka dzesango pedyo nekariba vanoti gore rino hapana chavanokohwa sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nebhinzi zviri kudyiwa nemhofu nenguruve dzemusango. Mumwe mugari wemubhuku rehotera amai Fiona Nyoni vanoti mhuka dzakaita semhofu nenguruve dziri kuuya nguva dzemanheru dzichidya bhinzi nechibage zvekuti vakawanda vakapedzerwa zvirimwa zvavo.
Mhofu dziri kufura soa bhinzi, bhinzi dzacho chibage dziri kufura zvekutoti vamwe havatsorina soa bhinzi izvozvo dzakafurwa dzakapera kwozouya nguruve dzinouya.
Amai Nyoni vanoti hapana chakanakira mugari wemubhuku ravo sezvo zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa nembada neshumba sezvo pasina waya pamuganhu apa.
Shumba dziri kunetsera pekuti isusu tine zvipfuwo, zvipfuwo masikati zvinofura, mombe inofamba, saka kana yapinda umu vemumu vanoti hanzi musapinde munhu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari amai Tabudzai Makoni avo vakadyirwa bhinzi dzavo dzose nemhofu masvondo maviri apfuura. Amai Makoni vanoti vanhu vakuru pamwe nevana vanenge vachifudza mombe vanorohwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation kana kuti IAPF kana zvipfuwo zvavo zvakaenda kudivi remhuka, danho ravanoshoropodza zvikuru vachiti zvinodzikisira hunhu hwavo.
Tosangana ndakuzotorwa nemhuka, zvivamaminda nemhuka zvatosangana nazvo. Hurida tatobatsirwa kuti ngezvinoitawo nekuti nguva dzacho dzitarambwe kwatiriwo kana dzingopindawo mukati sotiri kuno kunze. Tokunza tisende kuti mhombe dzedu dzikrose waya ishi kuenda uko, asi mhuka dzinobva kudziyoko, asi tototaura nazvo zvakadaro, tadambudzika nazvo, asi sotiri kurohwa kana vana vari kurohwa.
Amai Nyoni vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanochengeta mhuka ava havaripe kana vadyirwa zvipfuwo nezvirimwa zvavo nemhuka. Amai Nyoni vanoti vanochengeta mhuka ava vanoripa chete kana chipfuwo chaurayirwa mudanga.
Ivo vakati kana mhuka yadyira chipfuwo mudanga tinogona kuita sei kubhadhara, asi kana mhuka yadyira chipfuwo kupi kunze kwemavhileji hatibhadhari.
Vagari ava vanoti vakamboedza kushandisa nzira dzepasichigare dzekudzinga mhuka dzekumuka mambakwedza nguva dzinodyiwa muminda yavo vachiita ruzha nekurova midziyo zvine ruzha sezvo mhuka dzisingade ruzha asi hazvisi kushanda. Mukuru weIAPF kunyamakata vaIan Dupriz vanoti chibvumirano chavo nekambani yeIAPF hachibvumire kutaura nevatori venhau vachiti chitaure nevakuru vekambani iyi vanogara kunze kwenyika.
That it would be really, really dangerous for me to say anything because I'm held by a contract that I've said I will not speak to media.
Tapuku wenzvimbo iyi vaAgripa Chiwawa vanoti vaneta kuvimbiswa neveZimpacts pamwe nekambani yeIAPF kuti vachaisa senzi pasina zvavari kuita. Vachiwawa vanoti vari kutotsvaga ruyamuro kune mamwe makambani nevanhu vanga vaisire waya pamuganhu uyu.
So we're looking for other organizations. We are part of our bandera. We probably the quickest and we're going to process here with you.
Pata bunzao ukama wekambani inebazo nuna ne sokuchengete zikuakwe mukamunika resim parks. Uye nekuti sei pasati paiswa senzi pamugano wekuno gara vanu nekwe muka vanuona neshe kuburiswa kwe mashoko muzimpax vatinashe farao vavimbisa kutipa minduro asivanga wasati vatipindura pataenda pamepo. Mukuru we Center for Natural Resources Governance Vafarai Maguu vanoti nyaya yekurayiwa kwevanhu uye kudyirwa zvipfuwo nezvirimwa nemhuka yachekeshera nyika yose. Vamagu vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nemitemo yakare inokoshesa mhuka kudarika vanhu vachiti hurumende inowana mari yakawanda kubva kumakambani ekunze aya.
Saka idambudziko remitemo yekare macolonial laws atichiri kushandisa. Chimwe zvichiripo ndechekuti hurumende haisiri kuita hurukuru nemastakeholders kuti vakwanise kuwana eway yekuti vanhu vanogara zviri safe uye vanogarisana zvakanaka nemhuka dziri mumanational parks nemumaconservancy.
Vagari vemavhiregi eHotera neAlpha ari pedyo nemuganhu nenzvimbo inogara mhuka vanoti vanorasikirwa nezvipfuwo zvakaita semombe dzinodarika makumi matatu nembudzi dzinodarika zana pagore zvekuti vakawanda vava vachachengeta mbudzi. Dzimwe nguva vanhu vanorasikirwawo neupenyu vadyiwa neshumba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu vari kupa muonero akasiyana-siyana padanho reFIFA rekumbomisa zvikwata zvenhabvu zvemuZimbabwe kukwikwidza mumitambo yenhabvu yepasi rose. Michael Kariati anotipa zvizere.
Gwaro rabva kuSports and Recreation Commission kuenda kuvatori venhau dzemitambo rinoti sangano iri harisi kudzora bhodhi yeZifa yarakadzinga basa sezviri kudiwa neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. SRC inoti haisi zvekare kuzobvisa kumatare nyaya yavaFelton Kamambwe nevamwe vavo nekuti vari kutongwa nemitemo yemuZimbabwe kwete yeFIFA. FIFA nezuro yakadzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese echiti Zimbabwe inodzoka chete kana SRC yadzora bhodhi ravakamambo uyezve yabvisa kumatare mhosva irupomerwa vakamambo yekushandisa zita reZifa panguva iyo vaive vakamiswa basa. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotshwa mugwaro iri vanoti havasi kutevedzera kana kuteerera zvese izvi nekuti mitemo yeFIFA haitonge mitemo yemuZimbabwe. Zifa yakamiswa pamwe chete nezvikwata zvese zvenyika yeZimbabwe mukukwikwidzana neve kune dzimwe nyika. Vatambi, varairidzi, vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana CAF. Pamusoro pezvo FIFA haichapa Zimbabwe mari yerubatsiro sezvaiitika mazuva apfuura. Muri yenhabvu yatambira zvaitwa neFIFA izvi nemaonero pamwe nemafungiro akasiyana-siyana vaimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vachiti SRC neZifa dzakanganisa zvikuru pakusvika kudzingisa nyika munhabvu yepasi rese.
Handiko kuwaka kwatinoita. The country should come first. Bongo sozo hapana zvarinobatsira. Vanhu munogara pasi motaurirana.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Trust vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe hapana chayarasikirwa nacho nekudzingwa muFIFA uku.
Hazvina zvazvinoreva, hazvina zvatinotikanganisa zvachose, asi kuti zvinototipa mukana wakakura wekuti tigadzirise nyaya yenhabvu yemamiriro enhabvu munyika medu.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanotiwo kudzingwa uku kwatambidza Zimbabwe nguva yogadzisa nhabvu yayo kwete kuisa zvigamba asi kuvaka imba yenhabvu patsva. Muteveri wenhabvu vaBrian Manyati vanoti vari kurwadzikana zvikuru kuti vatambi nevararaidzi varasikirwa nemukana mukuru nemhaka yekuomesa musoro kweSRC. VaManyati vanoti veruzhinji havafarire kuchema neFIFA nekuti yakaedza nepese paigona kunyaya iyi isasvike payava iko zvino, asi Zimbabwe yakatadza yega kuzvigadzirisa.
Zvaitwa neFIFA zvinotaridza hazvoni kuti yanga ine kakuti nzwisisa. Yakatisiya tichienda kuAfcon, asi payazouya yauya takundikana tega kare.
Asi nabvumunyika iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yadzingwa neFIFA. Premier Soccer League yaronga mitambo minomwe mukupera kwesvondo, kusanganisira uyo uri National Sports Stadium nesvondo pakati peChicken Inn neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Wache live talk na 8 PM. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, umo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera kurwiswa kwenyika iyi neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Matsisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi vasiye misha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemabielections dzekanzuro kwamutare neRusape. Tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 25 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi namuhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwano bamazwe lawo mabili edolobheni leVictoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwano zokusebenzelana.
Kanti vele nxa uhulumende wayevele emele efuna ukuthi alesifiso ukuthi abantwana bakhitshwe wayemeleni ngoba kulabantwana bamaminista esibaze bafunda khonale abenzi medicine abambalwa basenkingeni.
ELeRussia selihlasele ngamandla eleUkraine, ibutho lalo lihahabela esigodlweni iKiev endaweni ezijiyeneyo sokubonakele ngesikhathi abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe bezama ukubalekela kwele Poland. Inkampani kamakhalekhukhwini eNet1 ibikhweze amagagasi okusebenzisa ebulenjini idatha ngesilinganiso esiphindiweyo kabili kodwa ibikwa isifuna ukwehlisa ngemva komkhosi ohlatshwe nguZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi namuhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwano bamazwe lawo mabili edolobheni leVictoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwano zokusebenzelana. Ababili laba bafike izolo edolobheni leVictoria Falls. UMasisi wancoma uMnangagwa ethembisa ukuba ibandla lakhe eleBotswana Democratic Party lelezanu PF azaqhubeka ngobungane obuqotho. EleZimbabwe leleBotswana sasayinelana izivumelwano ezithiwa ngama-Memorandum of Understanding, ama-MOU, ezingamachumi amabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe ehlala kwele Botswana, umnumzana Kelvin Ndlovu.
Engakujwe ukuthi umongameli Masisi uqhubekisa ubudlelwano obabukhona between the former president umongameli Khama lomongameli Mnangagwa starting from 2017 umongameli Mnangagwa esiba ngupresident. Kumele sikhumbule ukuthi umongameli Masisi at the time of 2017 he was the vice president to upresident former president Khama and uqhubekisa that same foreign policy why khona. In fact he was part of formulating foreign policy in Aleo and he uqhubekisa la khona manje ikho uthola ukukhona lama uthokona kule bi-national commission ngathokona kule ama discussions around ama memorandum of understanding and those kind of things into lezi sukela kudala ngo 2017 and even maybe even over the years he's been umongameli Masisi has been someone who has been following in a foreign policy eqaliswayo ngu president Khama akayitshintshanga u president Masisi he's following that same cooperation and friendship.
Yena uMasisi ulobudlelwano obunjani lenkokheli yamabandla aphikisayo awamanyamazwe ikakhulu ngasikhangele eZimbabwe?
Ngolwazi lwami angiboni ukuthi kule esingathi thina i-formal relationship between umongameli Masisi le opposition eZimbabwe. I think maybe umongameli Masisi in this country he is also the president owebandla elibusayo olithiwa yiBotswana Democratic Party and bona balama esingathi ngama agreements abo. I think uyakwazi ukona most of the time ama ruling parties alama fraternal agreements within the region. So iBDP yathola ukuthi ilobudlelwano le ANC South Africa ilobudlelwano le ebusayo eNamibia ibandla elibusayo and it's similar as well bazabe basically that cooperation in terms of parties with the ruling parties as Zimbabwe. Not meaning to say ukona kule any kind of hostility but njengomongameli we Botswana Democratic Party lapha bale that kind of fraternal relationship with other ruling parties and beyond that bayadibana kubandlele letwa yi SADC bangena kulo as governments, as fraternal presidents of each country. As far as in terms of the news, what we read and what we hear about, and zangibone President Masisi or even BDP ikhuluma isithi bakhulume lo mnumzane uChamisa bakhulume le CCC, asikakuzwa lokho. But we have heard ukuthi at party level they associate with the ruling parties of amanyama amazwe around the region.
Umnumzana Kelvin Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseGaborone kwele Botswana. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala khatshana. Ele Russia selihlasela ngamandla ele Ukraine endaweni ezithiyeneyo ngesikhathi abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe bezama ukubalekela kwele Poland elingumakhelwane. Inhlanganiso yentathela izindaba iReuters ibika ukuba ibutho lakwele Russia seliseduzane lesigodlo iKiev. Abadabuka eZimbabwe abafika amachumi amahlanu 50 bathi sebengene emabhasini bezama ukuyafika kwele Poland lapho abazathenga khona amatikiti okugada indizamtshina belibhekise ekhaya. Kulabanye abasele emalokijini anjenge Yevintia abatshelwe iziphathamandla zendawo le ukuba ele Russia lizakwenzani endaweni le. Bathi kungcono bevunyelwe ukuba baye kwele Moldova kumbe ePoland ngoba sebedlela evalweni. Kubikwa ukuba kudubuke amabhomba ambalwa duzane lalelo dolobho ubusuku bonke. Izifundi lezi ziyakhala njalo ngokuthi ziyalahlekelwa izifundo zingasuka kwele Ukraine. Abakunhlanganiso ye-Diaspora Network abagoqela unkosazana Faith Chemari ohlala kwele Germany sebezama ukunceda izifundi lezi eziye kwele Poland. Omunye wezifundi ezikwele Ukraine uLayson Moyo uthi sebethwele nzima kwele Ukraine.
Right now we are still receiving some information from the embassy that maybe we will try to use some other countries such as Romania or maybe Belarus. So we are waiting to hear from them and also to see the situation if it's going to improve tomorrow. Because right now, even if we leave our cities, we are going to be stranded in the road because there is congestion. And also another thing is that maybe the Ukrainian government would also like to move its military and will also be in their way.
Umnumzana Rejoice Ngwenya olendodana yakhe eyafunda kwele Ukraine uthi seziphelile izifundo zabantwana beZimbabwe.
Abantwana besikolo abafunda eUkraine basenkingeni ezima kakhulu ngoba baruhulumende ongelazo izimpahla lothando lokuthi abancediswe ngoba abantu bethu thina babe khona le kuze kuqale impi eDonetsk le Crimea sangena elinkingeni ezima kakhulu ekuhluphekeni kwagcina kutshintshwa amaphepha kubehanjwa kwezinye izindawo. Ngibona ngathi mina uhulumende wethu ubevele kwazi ukuthi kuzaphambaniseka ngoba ulobungani leBelarus. Amabutho eRussia bebekuthelelwa eBelarus lemingceleni eye-Ukraine eLugansk eDonetsk eCrimea. Kanti vele nxa uhulumende wayevele emele efuna ukuthi elesifiso ukuthi abantwana bakhitshwe wayemelelwe ngoba kula bantwana bamaminista esibaze bafunda khonale abenzi medicine abambalwa basenkingeni ngoba ukugijinyiswa kathesi sokulempi akusela ama-communication sehlupha ama-flemachina sevaliwe abantwana besikolo abaningi bakhona abalazimota angikhole ukuthi kuzanceda imfundo yabo. Lesikolo sabo sesiphelile ngoba kuzathatha isikhathi ukuze uhulumende obudlwangudlwangu obugcililwano kaPutin ubalungisise ubalungisele izindawo zakhona. Ngiyakhuluma nje mina ngiyakwazi kakhulu ngoba sasilabantu abethu ababefunda eDonetsk kwasihlupha kwaqeda umnyaka ukuthi silungisise udaba lwethu. Baze bayaqalisa futhi kwenye iyunivesithi Ivanovsk kodwa hhashi akumanga kuhle sokuphambanisekile. Abantu abamaZimbabweans abafunda e-Ukraine imfundo yabo vele siphelile.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngolendodana yakhe eyafunda kwele Ukraine ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenkampani kamakhalekhukhwini eNet1 sebekhuphule imali yamagagasi kamakhalekhukhwini idatha ngesilinganiso esedlula ukuphindwe kabili okulinyathelo elisolwe kakhulu ngabaningi elizweni kwaze kwabangela ukuba inkampani le ithi isifuna ukuguqula imbadalo le yehle njalo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni othulwe izolo, inkampani yeTel1 ithi amagagasi ayisilinganiso se-10 gigabytes angasetshenziswa ngelanga linye asezathengwa ngamadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezilithumi lasithupha, 16,250. Nxa ufuna idatha yokusebenzisa inyanga yonke, isiza kuba ngamadola eZimbabwe afika phose ikhulu, $99,000. Otitshala abaningi bahola amadola azinkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000. Abenkampani eNet1 bethule umbiko oqondiswe kuZulu okhalazayo bethembisa ukuthi bazabhekisisa izikhalazo zikaZulu ngokuqonga kwentengo yedatha. Lokhu iningi elizweni ogoqela labasekeli bebandla elibusayo eleZANU-PF bakhala ngokuqonga kwentengo yedatha. Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukukhwezwa kwedatha.
Indlela abakhweze ngayo ayihambelani lesimo esikhangelane laso kwezomkhonomi. Balutshwana bazenelisa ukuthi bayithenge leyo data, even nxa uthi uyaqathanisa le data wamanye amazwe esigombolezanele lawo uyathola ukuthi hayi lokho kuzanywa yiNet1 vele akuhambelani lohlelo lweSADC, lohlelo lukahulumende iNational Development Strategy 1 yokuthi sifuna ukubumba okuthiwa ngama-digital economies.
Umoyo uthi osekusenzakala kuzaphazamisa kakhulu lezifundi ngoba kulolwazi abaluthola enkundleni yokuxhumana ebulenjini.
So hayi sike sahle sabambisana lo mphathi ntambo okhangelane logatsha lwema-communications simbuza ngendaba leyi e-portals ukuthi ivume njani ukuthi Net1 ifake ama-charges afana lalawo. Hayi esesikutshelwe ukuthi hayi kukhona sokusenzakala sokuxoxisana esithemba ukuthi kuzaphuma impumela ezahambelana loZulu, kuzaphuma impumela ezasuthisa ama-consumers ngoba hayi la ama-price abesefaka Net1 asivumelani lawo njenge-Youth League.
Abanye njalo abachothoze ukukhweza kwembadalo yedatha ngabelinye lamabandla aphikisayo le-Labour Economists and African Democrats Lead elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masarira. Isikhulumeli kuleli bandla le-Lead unkosikazi Roslyn Gwese ulandisa kabanzi ngalokho.
Impilo siyiphila kona kathesi sifuna idatha ngababona ukuthi baphi umuntu wonke idatha olukwanisayo singangena emgwaqweni ngokuthi asinganje safumbathi izandla kumbe siguzele ingubo. Impilo zethu ziyehla kabuhlungu kangaka. Kathesi sikhangelana ukuthi i-technology yesiphi izinto zonke ukuthi noma sithengiselana nge-technology ukuthi izinto zonke iZimbabwe iye phambili yi-technology. Siyafinyelela njani i-technology thina singela data? Njenge-parastate usithi nje ihulumende abone nje ukuthi uyalungisisa izinto zakhe. We are calling this government of Mnangagwa to order.
Unkosikazi Gwese wengeze esithi okwenzakalayo makungabi liqhinga lababusayo ukuvalela uZulu phandle ukuze angaze akhulumisana ngendaba zokhetho lezombusazwe.
Sithi manje i-strategy yokuthi abantu bengavoti noma ukuthi abantu bengaphanani information ukuthi bevote njani, manje i-election strategy. Sithi hayi bo asingeke sahlala phansi noma ukuthi asingeke savala amehlo ethu isiyenzwa njalo. Sithi hayi kathesi high time ukuthi hayi bo awuyenzi, sicela idatha sicela data eliyehlileyo elifinyelelwa ngumuntu wonke oweZimbabwe.
Asisanelisanga ukukhulumisana nomphathi ntambo ogatsha lwezendlela zokukhulumisana olwe Information Communication Technology, Postal and Courier Services, umnumzana Jenfan Mswere, ngoba ubeloke engakayiphenduli imibuzo esimthumele yona ngeWhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo kwaMbimbitho, kanye lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole-voter registration. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Amapholisa eHonduras abophe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Juan Orlando Hernandez mhla ka-15 kuyonale inyanga sokukhalaze eleMelika elidinga ukuthi athoniswe icala alitheswayo elokuthengisela amanye amazwe izidakamiswa. EleMelika lithi lizimisele ukulwisana lenkohlakalo liqinise umbuso okhululekileyo lomthetho esigabeni seCentral America, kutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken embikweni asanda ukuwethula. Ukufeza lesi isinqumo, eleMelika seliveze ukuthi umnumzana Juan Orlando Hernandez ukuluhlu lwabantu abazakala ngenkohlakalo njalo abangananzi intando kaZulu njengalokho okusemthethweni we-United States Northern Triangle Enhancement Engagement Act. Umthetho lo uthi abakuluhlu lolu abanikezwa imvumo yokuvakatshela eleMelika. Umnumzana Hernandez waba yingxenye yoluhlu lolu ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka odluleyo. Abezindaba abathenjeyo bathi umnumzana Hernandez ubeqhuba inkohlakalo ngokusa izidakamizwa kwamanye amazwe, abesesebenzisa inzuzo ayithola kulokho ukukhankasa kwezombusazwe. Phezu kwalokho, waqanjwa ngebizo ngomunye umfakazi owathola inzuzo yemali evela kwizidakamizwa lezi ukuthi akhankasele ezombusazwe. EleMelika liyaqhubeka ngokusebenzisa amandla alo okulwisana lenkohlakalo, ukuqinisa ukuhlonitshwa kwezomvikela kanye lokuqeda uncindezelo eHonduras, eCentral America lemhlabeni wonke. Umnumzana Blinken uthe eleMelika lizaqhubeka lisebenza lohulumende weHonduras labalwela ilungelo loluntu ukuqeda inkohlakalo lokuqinisa umbuso okhululekileyo okugoqela imithetho yokungena kwamanye amazwe. EleMelika lizaqhubeka njalo lisekela intuthuko kwele Honduras ukwenzela ukuthi kube nenhlala kahle kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawa yisithi uPhilani Ncube uthi kabalesabi iqembu le-Highlanders kodwa bayalihlonipha njengeqembu elidala hashi elikhulu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City lizadibana lele-Highlanders ngesonto kuyilo elijike amanye ngaphansi kwengalane yemiklomelo lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emine. Ngakwelinye icele, iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni ye-12 lile miklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emine njalo. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uNcube uveze ithemba elokuba umdlalo uzabahambela kuhle ngensonto.
Asithi ukuthi siyayihlonipha, kodwa thina ukuhlonipha kwethu i-Highlander akubisi sithwale etafuleni, akubisi kuhle. Ngabafowethu yithimu endala, thina siyithimu enkulu. So hayi sizadlala thina ngendlela esimile sidlala ngayo. So asikwazi ukuthi uzozwala ngoba ngisonto. Okwakathi thina silambile. Umdlalo lo thina siwufuna ukwedlula le ndlela. So hayi angazi abafana bengiyeli ukwethuka ngilethemba ithi ngi 30%. Ingabe 30% uzafukuza favor thina ngoba bengabaningi. Bengabaningi kuze ungibise abafana.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu yena uvumile ukuba umidlalo ebakhona phakathi kwabomakhelwane ivele ivame ukuba nzima.
Sithina ndawonye, so umdlalo omkhulu kakhulu, abantu abangasoze bemkhanyele phansi, nangumqeqeshi bamkhanyele phansi noma bona bephansi belobo, kodwa abadlali babo ngibona badilithuba ithuba lokuthi labo betshengisele ukuthi bona bangadlala abangakanani nxa bedlala le-team enkulu enjenge-Highlanders. Kodwa ngizathemba hayi uzaba umdlalo omnandi
esawulandazwa.
Imidlalo yeviki lesihlanu kusigaba sePremier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho ke imidlalo elandelayo. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lele 10X ngaseLuveve, kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala lele FC Platinum ngaseNyamunga. Iqembu leHarare City lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle ngaseSakuva, kuthi eLengeze Platinum Stars lizanqikilana lele Yada ngaseBaobab. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leManyika Diamonds lizadibana lele Cape United ngaseSakuva. Elewawa lizadlala lele Herentals ngaseAscott, kuthi eleDynamos lizadibana lele Chicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lehlulekile ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ozaqhutshelwa kwele Morocco ngemva kokunqotshwa elikwenziwe liqembu leBotswana. Iqembu leMighty Warriors libe ngojikelo bhanqa 3-3 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili eliyidlalele leBotswana, kodwa elaseBotswana lidlulele phambili ngoba lona lihlohle kaningi lidlala lingekho ngekhaya. Kuhlandlela kuqala elidlalelwe eHarare ngolwesihlanu, iqembu leBotswana linqobe nge 3-1, kuthi emdlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe nge 2-0 emdlalweni odlalelwe khona le kweleBotswana. Umqeqeshi weqembu leMighty Warriors uSithethelelwe Sibanda uthi kwelizayo ukuzamele balungiselele ngcono njengeqembu ukuze bathuthukise amathuba abo okuphumelela.
I hope in future we can prepare better for competitions.
Ngithemba kwelakusasa sizalungiselela ngcono, ikakhulu nxa sikwazi ukuba kula midlalo yeligi. Kuyabe kumele sithathe isikhathi eside silungiselela sindawonye, njengalokho okwenziwe ngamaTswana. Bona abakade sebelamaviki amathathu bengene enkambeni, okusho ukuthi bebevele sebephambi kwethu. Kukho
umdlalo webhola labesifazane lokhu ungakavuselelwa selokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19, njalo uvele ubuqhugezela phambilini kwalokho ngoba bekulokudoniselana kwenkokheli okudale ukuba kube nzima ukuba kubunjwe iligi yamaqembu aphuma kuwo wonke amagumbi amane akwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday namhla silomculi womdumo weRumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe elizibiza Injabulo Classic Rhythms, bephethe isingile yabo entsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Salingoma sithi incindabophe. Nango umholi weqembu uShadrack Moyo odabuka eMachinge ePlumtree.
Ngithanda kubingelela bonke abalaleli beStudio 7. Kule isingli engikhuphileyo etincindabophe, ngikhuluma ngentombi lapha esigabeni engaziphathanga kuhle, kodwa abantu kumbe ngithi amadoda ayibona ngelinye ilihlo. Bonke bayibangisana le ntombi bengabi le ndaba lokuziphatha kwayo, bekhangelele ukuthi kukhona okunye ukuhle abakuthola kiyo, kodwa intombazane engaziphathanga kuhle.
Kanje usuhambe ukunganani emculweni Moyo?
Ngaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-2008. Sengilamadla lade amathathu. Lale isingle kuchuthi ngesine. Okwamanje ngilungiselela i-album yesihlanu.
Thank you. othanda ukuthenga ingoma zakho bazithola njani?
Ngiyatholakala ekhasini le-Facebook Injabulo Classic Rhythm. Njalo bakhona ukungixhuma kumakhalekhukhwini ku-WhatsApp ku-plus 263 777 9 22 071. Yikho lapho engitholakala khona.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Ngizathanda kubonga abalandeli usekelo lwabo basinike lona eminyakeni yonke le. Ngithi bengapheli amandla beqhubeke besixhasa ukuze siqhubeke senza umculo omnandi, umculo obakhuzayo, umculo obafundisayo, umculo obadiduzayo.
Shadrack Moyo leqembu lakhe le-Injabulo Classic Rhythms.
Bathi wanqinda ngeke ukhumbule muva, wanqinda ngeke ubuyele ekhaya, wanqinda kuthi uphinde njalo. Lenqinda wo pheli ntombazana, lenqinda wo kuluju lwenyosi.
Hlobani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa losobawo umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi namhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwane bamazola omabili edolobheni leVictoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwane zokusebenzelana. Abenkampani yamakhalekhukhwini iNet1 sebekhuphule imali yamagagasi kamakhalekhukhwini idatha ngesilinganiso esedlula okuphindwe kabili. Kuwoza Friday namhla silomhlabeleli besilomhlabeleli weRumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe leNjabulo Classic Rhythms bephethe isingili yabo entsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Bengilo Chris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa. Libe lempela sonto elichukela.